Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Sangana zvakare manera anhasi uri musi wechina unyana 10 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 hwakasvika pamazana maviri nemakumi maviri nevaviri kana kuti 222 zvichitevera kushaya kwevanhu vana nezuro wakare.
Ndongi vawirirana nezvakanyorwa nevakomana mumapepa avo application yavo kuti state or prosecutor havana kukwanisa kunatsoburitsa uro kwenenzira nyaya yavo nekuti havana kukwanisa kuunza humbo hunojekesa kuti vakomana ava vaendeswe kudefense case. And nekudaro vakomana vaonekwa vasina mhosva vakatonzinga vachienda kumba kura kuti nyaya yatoraswa yatopera yakadaro.
Vatori venhau Frank Chikore naSamuel Chakawira vanowanikwa vasina mhosva panyaya yavanga vachipomerwa yekutyora mutemo weNational Lockdown Regulations muna Chivabvu. Dare redzimhosva rinoudzwa kuti nyaya yegukura hundi inofanirwa kubatwa zvakanaka nematanho anoita kuti igadziriswe murunyararo kuchitevedzerwa mitemo yenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 hwakasvika pamazana maviri nemakumi maviri nevaviri kana kuti 222 zvichitevera kushaya kwevanhu vana nezuro wakare. Hurumende inoti vanhu makumi mana nemumwe chete vakabatwa nechirwere ichi nezuro. Vanhu makumi maviri nevatatu vagara vari munyika uye vanhu gumi nevasere vanhu vakabva kuSouth Africa. Vanhu vavhenekwa chirwere ichi munyika yose vava zviuru zvinomwe nemazana mana nemakumi maviri nevapfumbamwe kana kuti 7429. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vava zviuru zvishanu nemazana mashanu nemakumi mana nevaviri kana kuti 5542 zvichitevera kupona kwevanhu makumi mana nemumwe nezuro. Johns Hopkins University Hospital inoti uwandu hwevanhu vabatwa neCOVID-19 pasi rose hwadarika mamiriyoni makumi maviri nemasere ane zviuru makumi masere nezvina kana kuti vadarika 28,84,000. Uwandu hwevanhu vafa hwadarika pazviuru mazana mapfumbamwe nezvisere kana kuti 908,000. Uwandu uhu hunogona kukwira chero nguva. Remagistrate Kumbare rawana mutori wenhau Frank Chikore naSamuel Chakawira vasina mhosva panyaya yavanga vachipomerwa yekutyora mutemo weNational Lockdown Regulations muna Chivabvu. Mune imwewo nyaya, kanzura weMDC Alliance kumasvingo vaGodfrey Kuraone vavanikwa vasina mhosva panyaya yavanga vachipomerwa yekuvharwa kwemugwagwa kumashava muna Chikunguru gore rino. Godwin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Chikore naTakawira vakasungwa musi wa22 Chivabvu pane chimwe chipatara muHarare apo vaida kutaura nenhengonhatu dzeMDC Alliance dzinoti muzvare Johanna Mamombe, muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marowa idzo dzairapwa pachipatara ichi. Vaviri ava vainzi vakatadza kutevedza mutemo wesocial distancing izvo zvakazoita kuti vasungwe nemutikiti vavaCollins Makore avo vakazovatambidza kumapurisa ekuwo Water Falls Police Station. Asiva chipa mutongo wavo, mutongi ama ikuzaizi wave vati, vachuchusipanya hii vaka taza kuunza vafakazi, vane umbo unoradiza kutichikore, na Takawira vaka paramosha. Vati pa inge pasi na chikonzero chekusunga watapive na uava, sejo vaka teveza jose, java inge vanzi vaite, nema purisa, uio vaka tivatapive na uvano vungizu wakita basaravo, panguwa ya national lockdown. Rimwere makweta eva viri ava kubva kusangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vatondera ipata sara vati nekuda kwekuti pange pasina umbowo mutongi aona zvakakodzera kurasa nyaya iyi.
Mutongi vawirirana nezvakanyorwa nevakomana mumapepa avo application yavo kuti state or prosecutor havana kukwanisa kunatsoburitsa uro kwenenzvira nyaya yavo nekuti havana kukwanisa kuunza umbo unojekesa kuti vakomana vaendeswe kudefense case nekuda kuti vakomana vaone kuvasina mhosva vakatonzinga vachienda kumba kura kuti nyaya yatoraswa yatopera yakadaro.
Nyaya yachikore naTakawira yange iri kunzikwa vachibva kumba mushure mekunge vabhadhariswa mazana mashanu emadhora mumwe nemumwe semari yechibatiso. Mukuru weMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vatavani moyo vati mitongo yematareedzi mosva iri kusimbisa nyaya inogaro taurwa nemisa Zimbabwe kuti hurumende inofanira kusiya vatapi venhau vachiita basa ravo pasina kumbunyikidzwa.
Zvazvinongoreva ndezvekuti mataredzi mosva asimbisa kutaura kwaitwa nemisa Zimbabwe ubva kare kuti hurumende ngairwise denda recoronavirus kwete kurwisa vatapi venhau, nekuti vatapi venhau vane kodzero dzavanopiwa nebumbiro remutemo kuti vaite basa ravo zvakasununguka zvisina kumbunyikidzwa.
Vatori venhau makumi maviri nevanomwe vakasungwa kana kushungurudzwa kubvira zvakatanga kuvharwa nyika senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19. Mune imwewo nyaya yanga iri mudare kumasvingo, mutongi wedare ramagistrate Muzvare Patience Madondo varasa mhosva yange ichipomerwa kanzura weMTC Alliance vaGodfrey Kuraone. VaKuraone vange vachipomerwa mhosva yekuratidzira nekuvhara mugwagwa kumashava musi wa31 Chikunguru. Vachitura mutongo wavo Muzvare Madondo vati vafakazi vedare vanova mapurisa vange vasina umbowo hwakakwana hunosungirira vaKuraone nemhosva yavanga vachipomerwa. Vanga vachitungamira chikwata chemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights pakutongwa kwenyaya iyi vaMartin Mureri vatsinira kuti dare rawana vaKuraone vasina mhosva.
Nhasi yanga riri judgment yakanzela Kuraone mukesi yavo obstruction or endangering free movement of people or traffic inonzi yakaitirwa kumashava musi wa31 July 2020. Saka vakasungwa musi wa31 uyo pandaiva ndavaperekedza kuenda kundoreporta seimwe yanga iri condition yavo yeimwe kesi yebhero yavo yeimwe kesi. Saka kubva ipapo vakaramba vari muusungwa kusvika zuva ranhasi pavazopuwa judgment. Apo mutongi Patience Madondo paataura kuti ayo vaKuraone havana mhosva yavakapara, saka varegedzwa ngavaende kumba.
Vatsigiri veMDC vapinda mudare vatanga kuimba vachipembera zvabuda mudare. Nhengo yeMDC Alliance Muzvare Alaika Time vati vafara nemutongo wapiwa nedare. Kunyange hazvo vaKuraone vawanikwa vasina mhosva, vane imwe nyaya iri mudare ichatongwa musi wa24 Gunyana, iyo vanonzi vakapara muna Chikumi mushure mokuudza vagari vainge vakamirira bhazi reZupco kuti vari kutambudzwa nemutongo ngamiri wenyika vaEmerson Munangagwa, avo vakati ndivo vaondonga nyika. VaKuraone vasangana nemhuri yavo mushure mokupedza mazuva makumi mana vari mujeri remasvingo remand. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Kura hundi inyaya inobaya mwoyo wakawanda munyika, saka inofanirwa kubatwa zvakanaka nematanho anoita kuti igadziriswe murunyararo kuchitevedzerwa mitemo yenyika. Izvi zvabuda nhasi mudare redzimhosva muBulawayo. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvabuda mudare reHigh Court muBulawayo nhasi pakunzwikwa kwechikumbiro chechimbi-chimbi chakakwidzwa kudare navaCharles Thomas chekuti hurumende imise urongwa hwainahwo hwekuda kuviga patsva vanhu vakaurayiwa panguva yeGukurahundi. VaThomas vakadoma mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kurukota rezvemukati menyika vakazembe kazembe uye National Peace and Reconciliation Commission nemukuru wayo vaSelonare. Mutungamiri wembatanidzwa wemasangano akazvimirira ega weMatabeleland Collective amai Jenny Williams varimowo munyaya iyi vakazvimirira pachavo vega sezvo mubatanidzwa wavo uriwo wakavamba chirongwa chekutaura nemutungamiri wenyika kuti nyaya yegukura hondiigadziriswe. Gweta rehurumende muzvare Rejoice Hove vati dare harifanirwe kutambira chikumbiro ichi nekuti hurumende haina kumbotaura kuti ine urongwa hwekuda kuviga vanhu patsva. Vati vaThomas vakakurumidza kumedza kusenga vachada vakamhanyira kukwira kudare nenzira isingakodzeri. Asi gweta ravaThomas avo vari kumiriravo sangano reIbech likaZulu Trust munyaya imwe cheteyo vanqovani Stole vati chikumbiro chavo chakabva pamashoko akaburiswa mune rimwe bepanhau rehurumende reSunday News ekuti hurumende yaive neurongwa hwekutanga kuviga patsva vanhu vakaurayiwa panguva yegukura hundi. VaStole vati kuita izvi pasina hwaro hwakajeka hunoitwa mushure mekunzwa kunewe ruzhinji kunenge kuri kutyora mitemo yenyika kusanganisira chikamu chemutemo weInquest Act. Mutongi wedare Justice Martin Makonese vabvunza vaStole kuti vakamboedzawo here kutaura neveboka reNPRC vasati vauya kudare vachiti nyaya yegukura hundi nyaya inobata-bata vanhu vakawanda zvekuti inofanirwa kugadziriswa nenzira dzakanaka kuitira kuti nyika ive nerunyararo rwechokwadi. VaStole vabvumirana nemaonero aya asi vati vakaona zvakakodzera kuunza chikumbiro chechimbi-chimbi kudare sezvo vaityira kuti hurumende ingangoita zano ndega panyaya iyi. Stole vaudza Studio 7 kuti maonero avo ndeyekuti hurumende haifanirwe kuve iri iyo inotungamira panyaya yekuvigwa patsva kwevanhu vakaurayiwa pagukura hundi.
Isusu tiri kuchema-chema kuti hurumende haifaniri kubvumirwa kuti exhume mabodies egukura hundi sezvo maapplicants ari kuti no nzvimbo iyi crime scene. Saka kune vanhu kugovernment vari kubatabatika ipapapo. Saka vanhu vanofanira kuita izvozvo vanofanira kunge vari vanhu vane ruzivo so that evidence iriite sei ichengetedzwe zvakanaka.
Rimwe remagweta ange akamirira boka reNPRC vamaclain Mahaso vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana nemaonero egweta rehurumende panyaya iyi ekuti vaThomas nevamwe vavo havana kumboedza dzimwe nzira dzekuti nyaya yavo igadziriswe vasati vakwira kudare.
Pamaonero edu tiri kuona kuti vakakurumidza kuuya kumberi kwedare vasati vauya kucommission. Section 252 of the Constitution, paragraphs A, F and I zvino provide idzo kuti vanofanirwa kutanga vauya pamberi pecommission nezvichemo zvavo zvenyaya dzakadai vasati vauya kucourt. Saka ndo patatine nyaya yahuru yekupikisana navo ipapo.
Amai Williams vatiwo shuviro yavo ndeyekuti dare rerasa chikumbiro chechimbi-chimbi ichi vachiti zvose zviri kuitwa nesangano ravo pakuedza kugadzirisa nyaya yegukura hundi vari kuzviita vachishanda nevamwe vanhu vakasiyana-siyana kusanganisira madzishe. Justice Makonese vati vachapa mutongo wavo pazuva ravasina kudoma. Pane vanhu vanopfuura zviuru makumi maviri vakaurayiwa panguva yegukura hundi pakati pemakore a1983 na1987 mumatunhu eMatabeleland neMidlands nechikwata chemauto chainzi 5th Brigade icho chaitungamirwa naMushakabvu Parents Shiri. VaMunangagwa vaive gurukota rezvekuchengetedzwa kwenyika panguva iyi ukuwo Mushakabvu Robert Mugabe vari mutungamiri wehurumende. Nyaya yegukura hundi inogara ichimutsa mutauro munyika nekuti vamwe vanoiona seine chekuita nekurwisana kwemarunzi. Vamwe vanoti hurumende inofanirwa kubudisa pachena zvakaitika panguva iyi yokumbira ruregerero uye vakauraya vanhu ava votongwa kuitira kuti munyika muve nerunyararo rwechokwadi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaparura bhuku rinove rekutanga rinodonongodza nhoroondo yekusununguka kweAfrica ichibva muAfrica pamabiko akaitwa kumuzinda weState House neZuro. VaMnangagwa vakaparurawo motokari ichange iri miziemu icharatidzawo nhoroondo yeAfrica iyo ichange ichitendererawo munyika dzemuAfrica. Vachiparura bhuku iri, mutungamiri wenyika vakati kwenguva ndefu pasi rose ranga richiburitsa Africa sedunhu rizere nematambudziko vachiti ibasa revana veAfrica kugadzirisa nekutwasura muono iwoyo. Vakati kave kekutanga kuti nhoroondo yeAfrica itaurwe nemaonero evemuAfrica. Vamunangagwa vakati bhuku iri rinoburitsa pachena kutambura kwenyika dzemuAfrica kuti dziwane kuzvitonga pamwe nekubudirira kwevana veAfrica munhoroondo yavo yakareba. Bhuku rakaparurwa iri rinonzi rinotarisirwa kuzoshandiswa mudunhu rose muzvidzidzo zvenhoroondo yeAfrica uye rakaunganidzwa neInstitute of African Knowledge. Vamwe vakave pamabiko aya vanosanganisira mumiriri weSouth Africa muZimbabwe vaMphakama Mbete, avanonzi vaive vakamirira mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa, sachigaro weInstitute of African Knowledge vaSimbe Mubako, pamwe nevamwe vakuru muhurumende. Vanoongorora zvematongerwo enyika vagadzira chirumhanzu vanoti vanotambira chose bhuku iri nekuti ndiro rekutanga kuburitsa izwi revana veAfrica pasina kunyeperwa nevakanyora nhoroondo yeAfrica ivo vasina ruzivo rweAfrica. Ngatinzwei vachipa pfungwa dzavo.
Ichokwadi, mukatarisa vaya vane chido cheAfrica vari vanhu vatema. You will find kuti vaitoti bhuku iri rarakanonoka kunge riripo. Nokuti zvazvichiitika tatichidzidza nhoroondo kana kuti history dzazvichinyorwa navarungu napamusoro pavanhu vatema. Asi rwendo guno zvaitika ndozvokuti vatinoti vaya vakanzvera mabhuku vakwanisa kupatsanura nhema dzavarungu nechokwadi chavanhu vatema, magariro avo, maitiro aita upenyu hwavo. Vati aiwa zvebodo, chega iye zvino tichinyora isusu vana veAfrica varidzi vomuno munyika zvinoitika munyika dzese dzedu seAfrica, kwete kuti tinzwe manyepu.
Zvii zvamungati zvagadziriswa nebhuku iro rimunhoroondo yeAfrica zvanga zviri kunze uko zvamungati zvanga zviri manyepu?
Pano munhu for example anenge achinzi ispecialist rurimi tomboti tichifananidza rwechishona kana kuti rwechizulu kana kuti rwechiswahili, iye ari murungu agova nougodo uri hwakaita saihwohwo varidzi venyika vasingazviziri kana kuti varidzi vomutauro vasingazviziri ndo zvaakukorektwa izvozvo. Asi bhuku iri haringotangiri ipapo, rine nhoroondo yakakurisisa inoratidza kuti vakauya muAfrica vaiva vanani, gore ripi, chii chavakaita. Ibhuku rinopa nhoroondo dzanyiriri hwevatambefomu. Ibhuku rinopa nhoroondo yokurwisa kudzanyiriri nokukundwa kwaitwa vanhu vatema muno muAfrica neinfiltration yaiitwazve kuna vaya vainge vachida kubudirira muAfrica navarungu.
Asi bhuku irori vachirumhanzo harizongoonekwawo here nemaonero amanga muchiita nhoroondo yanga ichinyorwa nevachena?
Hazvigoni, vachatopokana nezvichanyorwa mubhuku iri vanenge vari vauyi vari varungu, nokuti isusu muno muAfrica hatigoni kuzvinyepera. Hatingati semwe vajonga kandimire muri mukanya tozoti aiwa muri shiri, muchapikisavo kwajonga kandimire.
Saka muri kuona bhuku richitambirwa zvakadii muAfrica nepasi rose?
Hariti kuti rinyanya kutambirwa nepasi rose. Chokutanga rofana kutambirwa muAfrica. Vana vevhu vomuAfrica voverenga rungano rwavo kwakatangira Africa voti ndizvo here? Kana zvisati zviri izvo vacharicriticize.
Ava vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vagadzira chirumhanzu vari parunhare kumvuma neStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bhuku idzva richangoburiswa nemutori wenhau ane mukurumbira uye achishandira Washington Post Bob Woodward riri kuburitsa pachena ukama husingaitike pakati pemutungamiri weAmerica vaDonald Trump nemutungamiri weNorth Korea Kim Jong-un. Bhuku iri richaburitswa svondo rinouya, asi masangano enhau eCNN neWashington Post ane zvimwe zvinyorwa zviri mubhuku iri. Bhuku iri rinonzi Reg uye Woodward anoti akakwanisa kuona tsamba dzakanyoreranwa pakati pava Trump nava Kim dzinosvika 25. Mauto emuCameroon akaparura hurongwa svondo rino hwekubvisa vari kukurudzira kupatsanurwa kwenyika iyi uye vachitaura mutauro wechirungu muguta reBamenda. Vagari vemuguta iri vanoti muguta iri maita kunyarara kunotyisa zvichitevera danho rakatorwa nemauto rekubhana kushandiswa kwemidhudhudhu, ukuwo vari kupikisana nemauto vachitiwo hapana motokari inofanirwa kunge iri mumigwagwa. Veruzhinji vari kugara vakatiza kurwisana kuri kuitika mudunhu iri vachinopotera mumaguta nemisha iri pedyo. Munyika maita kukandirana makobvu nematete pakati pebato riri kutonga reZANU-PF nebato guru rinopikisa reMDC Alliance nevamwe panyaya yekuti zviri kukonzera kusagadzikana munyika zviri kukonzerwa nei. Bato reZANU-PF rinoti vanopikisa ndo vari kunyepa kuti munyika mapindwa napongwe, asi vanopikisa vanoti zviri pachena kuti mwana weZimbabwe ayaura nekuda kweupfumi husina kumira zvakanaka. Zimbabwe pakukwira kwemitengo yezvinhu pasi rose iri pachidanho chechipiri kubva kuVenezuela iyo isinawo kugadzikana. Vanhu vakawanda vari kuda chikafu uye vakawanda havana mabasa. Vanhu vakawanda vari kutiza kuenda muupoteri kunyika dzakapoteredza Zimbabwe uye zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzezveutano. Ko, dambudziko iri ringagadziriswa sei? Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta vari nhengo yeZANU-PF vatinomuda Ishe Chinyoka pamwe negweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kuAfrica vadhewa mavhinga.
Hongu muZimbabwe mune dambudziko mbishi chairo rekuti nyaya dzekodzero dzevanhu hadzisi kubatwa nemazvo. Tiri kuona kuti mauto ari kupindira zvakare kune kupambwa kwevanhu vachishungurudzwa zvisina tsarukano, zvisina kuti mapurisa anoferefeta nyaya dzichibatwa, uyezve vanhu vakawandisa muZimbabwe vari kufa nenzara, hakuna chikafu, hapana zviri kufamba zveupfumi zvenyika zvakagwadama. Vatungamiri venyika havasi kutaudzana nevamwe kuti zvinhu zvinyevenuke tigone kuwana budiriro yakanaka muZimbabwe. Vadzidzisi, vana chiremba, vana mukoti vari kutsutsumwa nemabasa, mari dzavainazvo hadzisi kukwana. Hurumende haisi kugadzirisa zvese izvozvo. Uori hwatekeshera munyika. Zvese izvi zvinoda kuti pawane rubatsiro rwekuti pave nenhaurirano mukati meZimbabwe. Tinotenda South Africa neutungamiri hwayapa kuti ikwanise kuyananisa kana kubatsira panhaurirano dzingaitwa kupedza boko shindi redambudziko riri muZimbabwe.
Pindai tinzwe vachinyoka.
Vanhu zvinotaugwa navamavhinga zvokuti izvo kune zvinhu zvinoitika zvimwe zvachona, zvokuti kune zhara, zvokuti kune matambudziko anowanikwa munyika dzose nguva nenguva. Asi matambudziko okuti hurumende yakasarudzwa navanhu muna 2018 yava munangagwa iri kugwana nazvo kugadzirisa. Ichigwana nazvo kugadzirisa iri kunetseka nokuti pose painozama kuita zvinhu vanhu vakaita seivava vamavhinga vanomanya vachingoti nai vedu vaimuone zviri kuitika kuZimbabwe. Kune vanhu vatogwa idzo dziri nhema vari vanhu vazvitora voga. Kune vanhu varohwa idzo dziri nhema. Zvinhu zvomuno muZimbabwe matambudziko atinawo, hongu tinawo, asi anonyanya kuti kune vanonyanya kuapeshedzera nokudira zvimunyu zvenhema. Hongu matambudziko tinawo, asi haagadzigwi nokuti vanhu vokuSouth Africa vavuya vakati itai zvakati, itai zvakati. Isu muno muZimbabwe tisu tinofanira kuzvigadzirisira zvinhu zvedu. Vanhu vari kuramba kunogara pasi navamunangagwa, vanhu vakaramba kuinda kunhaurirano yePollard ndo vari kutinetsa nokuti havadi kutaura navanhu vomuno, vanoda kutaura navanhu vokuzhe.
vamavhinga
ko kana pasina chekuvanza hurumende yavamunangagwa inotyei kuti paitwe nhaurirano dziri pachena kana kuri kunzi inhema kuti vanhu vari kupambwa vari kurohwa kuti vakafira mberi vari kushungurudzwa nemauto nemapurisa ko hurumende inorambirei kuti kuuye vanhu vanosvikoongorora nekuferefeta kuti vaone kuti ko chii chiri kumboitika mukati meZimbabwe tine sangano rinoremekedzwa pakodzero dzevanhu reUnited Nations rinotumira nhume dzaro kuti vazvionere kuti dambudziko rinombova papi kwete kuramba vachiti hakuna dambudziko hakuna dambudziko isu tichiona kuti nyika yese vanhu vari kuyavaya vanhu vari kurarama vakabatira hura mumaoko nekutya mauto avo tinoona kuti panguva yega yega paitwa kutaridzira murunyararo sekwakaitwa musi wa 31 July vanhu vaishungurudzwa gore rakapera 2019 kutanga kwaro vanhu vakapfurwa nemapurisa nemauto vanodarika 17 zvese izvozvo hapana kana mumwe chete akasungwa nekudaro South Africa inofanira kuti ibatsire sezvayakamboita mugore ra 2008
petai nyaya yedu vachinyoka
vanotaura kwai kune vanhu 17 vakavurawa takaverenga ripoti remademonstration egore rapera vanhu 17 vakashayikwa zvinongova zviya zvokuti vamwe vanhu vakaruza sarudzo muna 2018 saka chavanotsvaka ndechekuti masupporters avo arambe akangotsamwa vanhu ava vari kukampena nokusvibisa nyika
havanga vari gweta uye vari nhengo yeZANU-PF vatinongoda ishe chinyoka vachitaura vari parunhare muHarare manzwa okubva kugweta rinorwira kodzero dzevanhu vadhiva mavhinga vanove mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vachitaura vari parunhare kuLondon muhurukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu Studio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19 icho chatekeshera pasi rose nemunyika. Tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Makadi muri Zimbabwe, makadi vashamarari veStudio 7. Kuri sei kwamuri ikoko isusu kwatiri kunokuri nani tichitarisa zviri kuitika pasi rino panyaya yedenda rada kutekeshera pasi rese COVID-19 tinokutenda Mwari, tinongoramba tichingomukudza nekuti kune dzimwe nyika zviri kuratidza kuti zvinenge zviri kuderera ndofunga nenyaya yekupisa kune dzimwe nyika dzakaita sana South Africa makesizi ari kuita achiderera ndofunga nenyaya yekuti kupisa saka tinongoramba tichingomukudza Musiki kune avo vari kurasikirwawo nehama dzavo mushure medenda iriri nezvimwe zvirongoitikawo kunyanya munyika yeZimbabwe tinongochemawo pamwe navo tichingoti chemai netariro. Touya zvekare kune zvematongerwo enyika kunyika yedu yeZimbabwe uko hapakaoma hazvidi zvazvo kunyanya kutaura but tiri kuzoona kuti zvakaoma. Vamwe vanoshanya vanenge vachinzi vari kushanya kubva kunyika yeSouth Africa kuenda kunonzwa kuti zvakamira sei munyika yeZimbabwe papedzeko onzi vanokwanisa kutaura nebato iri chete yavakwanisa kutaura navo which means panenge pane zviri kuhandiswa kuti mubato iri zviri kuitika zviri kuwanisa kuti zvisataurwa but zvisinei izvozvo zvichaguma zvichapera zvinopera chete that's what we know. Farao akatoshungurudzwa vaIsraeri for a long time but Mwari vakazosvika panguva yekuti havachadi nevana vavo zvinopera vana veZimbabwe ngatirambe tichisamunengetera kuna Mwari zvinopera.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa chedu cheWomen's Round Table na 8 PM nhasi tiri kutarisa zvimingamupinyi zviri kusangana nevanhukadzi muupenyu hwavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@vuenews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.viewishona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichitimurai zvakanaka vateereri.
Soko isika atisenda baku VOA Ndebele.